Vacliforti Manda nemwana wavo Clinton ane makore mashanu ndivo vakahwina mibairo mikuru yeTM Bonanza Promotion yakaitwa muchinhoi nemugovera. Clinton akahwina mubairo mukuru wemari inosvika zviuru gumi. Baba vake avo vanogara vachihwina mubairo pachitoro cheTM muchinhoi vakahwina zviuru zvishanu zvemadhora. Vamwe vagari vemuchinhoi vanoti vaManda vanoshandisa mushonga wekuti vahwine kana kuti vanorotswa. Amai Sibongileka Mudyariwa mumwe wevanofunga kuti vaManda vanoshandisa mushonga kuti vahwine.
Ndinofunga kuti ane mushonga wainavo. Kana asina mushonga pamwe anoita kurotswa, kana kurotswa kana nasekuru vake, maybe vanobhilivha nechiwani. Ndozvandofunga bhozi vangati gore rega rega paitwa makombetishen munhu anenge achingohwina ari one. Yapai zvinoizvi amwana maybe hamene zvavanoita mubamawo.
Amaita Mudyariwa vanoti chimwe chinoshamisa ndechekuti vaManda vari kuhwina pamakwikwi echitoro chimwe chete, izvo vanofunga kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nevashandi veTM.
Zvauna mashoko imwe chete kuti haaziyani here nemunhu anoshanda ipapo, nokuti vanoitisa zvacho zvemakombetishen, pamwe vane pavanobhenefita hokuzi nemaondero akaita vanhu munonga muzvinhoi yekungoramba achingodzokorodza kuhwina.
Asi vaManda vanoti hapana mushonga wavanoshandisa vachiti vanohwina nekuti vanopinda mumakwikwi ose anoitika muzvitoro.
Ndakahwina mubairo pakati pevanhu vakawanda kudaro, asi ndinongotenda kuti kufara uku kuve kuri kuna Mwari, nekuti kuhwina kwandakaita hakuzokona kwangu, asi kuti Mwari ndiye anoblesa, Mwari ndiye ane nyasha, Mwari ndiye ane zvese. Saka vanhu vanogona kutaura nezvavanotaura kuti hamukomana wayo akadai akaromba akazodii ane mushonga, hapana mushonga. Kana ukatamba unohwina. Ndinogona kwangu ndekwaMwari, handina mushonga wandoushandisa.
VaManda vanoramba kuti vanohwina makwikwi anoitwa muchitoro cheTM chete, vachiti vanohwina makwikwi emune zvimwe zvitoro.
Ini handina kumbohwina paTM chete, ndakahwina pakati wandei. Nyaya iripo ndeyekuti ini ndino mapromotion aya ndinoatamba. Like pane NSU yakapera yanga iri ndakatohwina futi NSU, ndakahwina mavhocha $50. Kozoda yeDelta yakapera ndakahwina $200, ndikahwina mabhora, ndikahwina makulabek, ndikazohwina jezi kwokupesira. Every promotion inoitika ndokwanisa kuona, ndikaitamba ndohwina bcause ndei ndichitamba. Apose iwe wangati iwe wari machibage uda kuwana mapfunde, unofanira kutamba mapromotion kuti uhwine.
VaManda vakambohwina mamwe madhora zviuru zvishanu mugore ra2016, gore rakapera vakahwina firiji mumakwikwi ekwaTM Bonanza Promotion. Vanoti mari yavakahwina vachaishandisa kuvakaimba panzvimbo yavakatenga mushure mekuhwina mari yekutanga, uye vanoti vacharamba vachipinda mumakwikwi ekwaTM nemune zvimwe zvitoro. Kunyange hazvo mutemo unoona nezvekupinda mumakwikwi usingabvumire kuti vana vane makore ari pasi pegumi nemasere vapinde mumakwikwi, chitoro cheTM chakaiswa panguva yakaoma sezvo vainge vasina kunyora kuti makwikwi aya aipindwa nevanhu vane makore mangani. Mukuru anoona nezvekushambadzirwa muzvitoro zvekwaTM Muzvari Paida Moyo vanoti vakaona kukanganisa uku Clinton atohwina vakatya kusamupa mubayiro wake sezvo vaizoendeswa kumatare. Muzvari Moyo vanoti zvekuhwinisa mwana mudiki hazvichaitika zvakare. Zvitoro zvakawanda zvave kuita makwikwi ekuhwinisa mibayiro kuti vanhu vatenge zvinhu zvakawanda nechinangwa chekuhwina mibayiro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.